vemabhizinesi vaparura chirongwa chinonzi Business Preparedness, Prevention and Response to COVID-19, kana kuti BPPRI, kuti vabatsirane nehurumende kudzikisa uwandu hwevanobatwa neCOVID-19 kuburikidza nekutenga nhomba nezvimwe zvekushandisa muzvipatara kurwisa chirwere cheCOVID-19. Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa ichinhasi muHarare, sachigaro weBPPRI amai Gertrude Mashonganyika vati vemabhizimusi vanoda kuti dambudziko reCOVID-19 ripere kuitira kuti mabhizinesi avo abudirire, izvo zvakavasunda kuti vatengewo nhomba dzeCOVID-19 kuitira kuti nyika ikurumidze kuva neuwandu hunotarisirwa hwevanhu vabayiwa nhomba munyika yose kana kuti herd immunity.
Aimi yedu yange iri yekuti taiti isusu hatikwanisi kuti tingoti vanhu vanoshandira makambani yedu chete ndovo vaccinatewa. Vakavaccinatewa ivo chete vachazodzokera kudzimba. Vanhu vekudzimba kwavo vakarwara zvinoafekta makambani edu. Vanhu vemacustomers edu akarwara as well zvinoafekta makambani edu. Saka takati isusu kuti tiwane herd immunity ngatiite macontributions edu yekuti for each company vakabvuma kuti tinoita mavaccine tovaccinate maemployees edu. Tovaccinate mhuri but tobva tadouble times two kuti tikaita mavaccine anokava maemployee, mavaccine anokava immediate family yavo, tobva tati times two. The other part yoenda manje yochinopinda mupool kuti hurumende ikwanise kuvaccinate vanhu vese munyika.
Kambani yeSimas ndiyo ichange ichitungamirira vemabhizimusi muchirongwa chekutengwa kwenhomba idzi. Vachitaura pachiitiko ichi, sachigaro weSimas amai Emma Fundira vatiwo chinangwa chavo ndechekuti vanhu vakawanda vadzivirire kuchirwere chinouraya ichi.
Tiri kuda kuachieva herd immunity. Herd immunity means tinofura vanhu 60% vemunyika vanenge vakavaccinatewa. Kana ivo vavaccinatewa zvinoreva kuti pamwe chirwere chacho hachinyanyi kuspreada. And futi kana mavaccinatewa vanhu havanyanyi kufa and havanyanyi kurwara nekupinda muhospital, vanongoita masymptoms mashoma, havaite masymptoms akawanda.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vatiwo vafadzwa zvikuru nekubatana kwemabhizimusi nehurumende mukurwisa chirwere cheCOVID-19.
Zvavari kuita izvi zvinhu zvakanaka, zvinodakadza. Nekuti ndavabvunza ini ndikati ko kana ndikauyavo ini zvamubva kure, zvikanzi aiwa hatidzingi munhu, munhu wese unobayiwa zvaanenge achiafambira. Asi vari kuda kukurudzira kuti ivo vanhu varambe vachiva vachibayiwa. Kuseenza kweprivhete nehurumende kudai zvinotifadza zvikuru.
Vamangwiro vatiwo vari kutarisira kuti makambani aya achapawo veruzhinji, kunyanya kunzvimbo dzakasarira shure, ruzivo pamusoro pezvakanakira kubayiwa kwenhomba.
Kukumbirisa kuti vaende kudzimwe nzvimbo dzakaomarara kwavanenge vachiona kuti vanhu havasati vanzwisisa, vachitibetserawo kutsanangura nezvechirwere ichi kune avo vanenge vasinganzwisisi, vachibatsirana pamwe nenyika. Saka chinhu chatafarira zvikuru nekuti ndiri kuona kuti vari kubaya vanhu, uyezve mishonga ndiri kuona kuti iri kupuhwa pachena kuvarwere.
Vamangwiro vatiwo hurumende yakasarudza kushandisa nhomba yeSinopharm neSinovac nedzimwewo nekuti ndidzo dzinogona kuchengetedzeka zvakanaka munyika.
Yatiri kushandisa muno muZimbabwe, tiri kushandisa yagara ichiitwa muno muZimbabwe chinyakare ichocho. Tinobaya vana polio, diphtheria, TB, chichi, aditi. Nhomba idzi dzinochengetwa pakati pe2 to 8 degrees Celsius. Zvino iye zvinezvi kune nhomba dzakauya dzimwe dzinoda kuchengetwa pasi peminus 75, minus 80 degrees Celsius. Kana imi mese mebhizinesi tikati tichitanga yogadzira mafiriji anotonodza kusvika minus 75, munozosara kuapedza tapera necovid, handiti? Saka nhomba dzatiri kushandisa muno tinogara pasi sana chiremba nedzimwe nyanzvi kumayunivhesiti, tine inonzi Medicines Control Authority of Zimbabwe, tinoongorora toona kuti nhomba yatiri kutora iyi inoenderana nekuti tigogona kuzvichengeta here. Dzinogadzirwa kune dzimwe nzvimbo ndo dzinoda minus 75, Daka bunza wanuzia muno mshikaza. The best ya tunodzika ima ina state ya hitu kwa niko Cold Storage Commission. So tikatora maina 75. Hainoshika pa airport. Hato pira haina waicha shandira. Aditi.
Sima sinoti vema bizimusi wakaisa madore kwa Amerika milioni mwechete kutsigira chirongwa chekutengwa kwenomba. Nezuro vanhu zviuru gumi nezvino mwene mazana matatu nemakumi mana nevashanu 17,345 vakabaiwa nhomba yekutanga nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabaiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana matatu nemakumi masere nezvisere nemakumi maviri neumwe chete kana kuti 388,021 nozviuru zvitanhatu nemazana manomwe nemakumi maviri nevapfumbamwe 6,729 vakabaiwa nhomba yepiri nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabaiwa nhomba yepiri pazviuru makumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevaviri 69,992. Zimbabwe iri kushandisa mishonga yeSinovac neSinopharm kubaya vanhu kunyange hazvo World Health Organization ichiti haisati yapa mishonga ichitambi chekuti ishandiswe kuruzhinji rwevanhu. Zimbabwe inoti ine urongwa hwokubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndene Rutendo Mawere.